Kushora podzwa uku kunoitika zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avo vakaudza vatori venhavo kusanganisira Studio 7 kuti ndivo vava panyanga dzeMDC yose. Izvi zvakaitika mushure memutongo wedare repamusoro wakaturwa naAmai Edith Mushore wekuti kugadzwa kwakaitwa vaNelson Chamisa naEnjinia Elias Mudzuri sevatevedzeri vava Morgan Tsvangirai muna 2016 kwainge kusi Siri pamutemo mukuru weDivine Destiny Network Bishop Anselmo Magaya vanoti madzimai anomirira kodzero dzevanhu kadzi nguva zhinji akarerekera kumapato avanotsigira kwete kumadzimai avanomirira.
Madzimai ari kumakoalition dzakasiyana siyana, madzimai wozvakare ari nhengo dzemamwe mapato, saka allegiance yavo kana kuti kutendeka kwavo kana kuti loyalty yavo yakanyanyisa kurerekera kumapato kupfuura kurerekera kwayakaita kune vamwe vavo.
Bishop Magaya vanoti izvi zvakabuda pachena pana Muzvare Kupe avo vari kushoropodzwa nemamwe madzimai anotsigira vachamisa.
Saka ndomhaka muchiona kuti madzimai havagoni kusimuka kana mujuru kana mai mukupe vachizvidzwa nokutsoropodzwa, nokuti vanenge vachitsoropodzwa zvakanangana nokuti mai kupe kana kuti mai mujuru vapokana nemutungamiriri webato riri kutsigirwa kunyange nevamwe vakadzi. Saka ndinoona tichiri kure chaizvo chaizvo panyaya yakaita saiyoyo.
Vakadzingwa semutauro weMDCT avo vave kutungamira bato ravo Jare Lead Amai Linda Masarira Kaingidza vanotiwo vanoshungurudzika nezviri kuitwa Muzvare Kupe.
Ndinonzwa kushungurudzika kukuru ndichiona matukirwo nekumashoropodzerwo ari kuitwa Muzvare Tokozani Kupe mutungamiriri weMDCT pasocial media nevatevedzeri vaNelson Chamisa. Izvi zvinoratidza kuti mukati menyika yedu hatisati tasvika pachinhano chekugamuchira kuti tine bumbiro remutemo rinofanirwa kutevedzwa mungava mune zvematongerwo enyika kana mumatongerwo emumapato.
Amai Masarira Kaingidza vanoti vatsigiri veMDC yavachamisa vanofanirwa kuenda kumatare edzimhosva kana vasiri kufara nemutongo wakaitwa wekuti Muzvare Kupe ndivo vave vanofanirwa kufanobata chigaro chemutungamiri weMDC zvichitevera kushaya kwavatsvangirai gore rapera.
Naizvozvo maburikiro akapedzesera aita nyaya iyi madzitare emhosva akasiya Dr. Tokozani Kupe varivo mutungamiriri webato reMDCT. Naizvozvo vatevedzeri vebato ravachamisa vanofanirwa kukoshesa zvakabuda mukati memadzitare emhosva aya. Kana vachinge vaine nyunyuto, bato ravachamisa rinobvumirwa zvakare pamutemo kuti rigone kunodzokera kumatare edzimhosva aya kuti vagone kunoapira.
Amai Masarira Kaingidza vanoti vari kushamiswawo kuti sei madzimai anorwira kodzero dzemadzimai akangonyarara panguva iyo Muzvare Kupe vari kushoropodzwa.
Chinondishamisa zvakare kunyarara kwemaorganization anodila nemawomen's issues. Zvinoratidza kuti maorganization aya haasi pakumiririra kuchengetedza kodzero dzevanhukadzi vari mukati mezvematongerwo enyika. Nguva ino haisi nguva yekuti titarise kuti mudzimai ari kutukwa ndevebato ripi, asi inguva yekuti tigone kunochengetedza vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika kuti vasawanikwe vachinosangana nematambudziko akadai. Takaona izvi zvakare zvichiitika kuna Dr. Joyce Mujuru, zvinogara zvichiitika kwandiri nevamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika kusanganisira naJesse Majome naFadzai Maheri.
Munyori ane mukurumbira Amai Joyce Jenje Makwenda vanotiwo vakadzi vanorwira kodzero dzemadzimai vakarerekera kumapato anoita zvematongerwo enyika uye vazhinji vacho havana hanya kana mwoyo wekubatsira mamwe madzimai.
Saka women's movement yakaita time yekuma90s yaiya tichinyatsove mafirebrand, but iye zvinezvi I think yangove money making thing. There are very few vatori vari serious chaizvo kuti vari kumirira vakadzi, vari linked kupolitics kumamwe political figures yekuti anenge achiti chiitaiso.
Mutauriri weHouse of Assembly vaJacob Mudenda vanoti madzimai anofanirwa kufora achiratidzira kuti zviri kuitika izvi hazvienderani nezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika.
Vaise peaceful demonstration kuitira kuti nyika yese ione kuti kushungurudzwa kwemadzimai hakuna kunaka. kuri kupesana nechi nemutemo. Saka ndizvo zvamunofanira kuita izvozvo. Asi mazimai akaramba akanyarara, achisimudzwa kuti vachitaura kuti aiwa izvi hazvina kunaka kushungurudza vakadzi, kunyanya kunyaya dzenyika dzepolitics. Toda kuti vazimai vapinde murunyararo vasina kunyombwa.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Team Zvare Isabella Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi mutevedzeri wavamuzvare Kope vaObert Gutu vanoti masangano anomirira madzimai akawanda haabudi pachena achipikisa kunyombwa kwevamwe vavo.
Nguva zhinji ndinoona vanhukadzi kunyanya pasocial media vachinyombiwa, vachitukwa, vachinzi muri mahure, murichi nemamwe mashopu anonyadzisira anenge achinyorwa. Asi handisati ndamboona kana kunzwawo maorganizations anomiririra zvido zvemadzimai ende akawanda zvokuwanda zviya muZimbabwe achimiramira kudefendawo mamwe madzimai avo, tinonzwa vakanyarara kuti zii kunyarara zvine mutsindo.
Vagutu vanoti mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai aripo kutsvaga mari chete uye nokufamba nendege vachienda kunze kwenyika kumisangano inozeya kodzero dzevanhukadzi.
Vamwe havo vangoripo chete kutsvaga mari dzamadhona nokuita maworkshopu nokufamba vachikwira ndege vachiitina kumaconference nokuwana mapedia. Saka kunyombiwa kunoita madzimai, kunyombiwa kuri kuita Thokozani Kupe nevamwe madzimai vakatowanda, madzimai vakawanda kunyanyanya ari mupolitics vanonyombiwa. Zimbabwe Women Lawyers Organization iriko, kune magweta makuru chaizvo.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vakati bato ravo harisi kuzotadza kuita hope nemashoko amuzvare Kupe ekuti ndivo vava panyanga. Asi bato iri rinoti rakaunganidza magweta achange achitungamirirwa navatavani Mpofu kuti apikise mutongo waamai Mushore. Zvichitevera hurukuro yakaitwa namuzvare Kupe neStudio 7 svondo rapera, vanhu vakawanda vakanyora mashoko paFacebook yedu vachizvidza muzvare Kupe, vamwe vachishandisa mashoko asingaiti kuburitswa, asi vamwewo vachiti muzvare Kupe vainge vaita zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.